Manera kana kamuriye Zimbabwe ino Studio 7
tishitete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera nhasi uri musi wechitatu chikunguru 12/2017 makateerera ku Studio 7 nepenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vechidiki veMDCT vanoratidzira muHarare vachiti vanoda kuti mitemo inobata sarudzo yevandudzwe uye kuti zeki ishande yakazvimirira. Sangano rekuAmerica reCouncil on Foreign Relations rinoti Zimbabwe inogona kupinda mumhirizhonga pamberi pesarudzo dza 2018 kana nyaya yekuti ndiani achatungamira nyika kana vamugabe vachinge vasiya pachigaro isina kugadziriswa.
So hapana chinyuwani which is being suggested is the same old story. Zvinodiwa muZimbabwe kuinkiriza productivity.
Governor weRBZ Dr. John Mangudya vanoti kushandiswa kwemari yekuSouth Africa yeRand handiko kunopedza dambudziko remari munyika asi kuti kumutsiridzwa kweupfumi hwenyika ndiwo chete mushonga. Muimbi wekuSouth Africa nemukurumbira zvikuru Ray Phiri uyo aimba musambo wejazz anoshaya. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vechidiki veMDCT varatidzira muHarare nhasi vachiti havasi kufara nemashandiro ari kuita komisheni inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC. Mutoro wedu enhau Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Vechidiki veMDC vanga vachidarika mazana matatu varatidzira kubva pamuzinda webato ravo paHarvest House vakananga kumahofisi ekomisheni inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission vachiti havazi kufara nemafambisiro ari kuita komisheni iyi basa. Varatidziri ava vanga vakatakura zvinyorwa zvakasiyana siyana zvanga zvitsoropodza ZEC pavasimuka pamuzinda webato ravo. Mutungamiriri weboka revechidiki muMDCT vaHappymore Chidziva vaudza varatidziri ava kuti ZEC inofanira kuvandudzwa sarudzo dzegore rinaya dzisati dzaitwa kuitira kuti sarudzo idzi dzigoitwa zviri pachena. Vachidziva vatiwo mitemo yose inobata sarudzo inofanira kuvandudzwa sarudzo dzisati dzaitwa. Vasina kumbofamba chinambwe chakareba varatidziri ava vatanga kumhanyiswa nemapurisa anga akapakatira zvombo ayo avadira mvura inovava pamwe nekuva mwaya hutsi unokachidza vamwe veruzhinji vanga vasinei nekuratidzira uku vadirwa mvura inovava nehutsi unokachidza uhu varatidziri ava vapisawo makadhibhokisi mune imwe migwagwa iri pakati pedhorobha mumwe wavaratidziri ava vainoki mukudu vati vaswera vachiita hwekiti negonzo nemapurisa
mapurisa iwo anga achiti demonstrator kwedu hakusi pamutemo saka patatanga kudemonstrata mapurisa abva atanga kungokanda matiegasi nekumwaya vanhu mvura inovava
mumwe wechidiki anga achiratidzirawo vashakespeare mukoi vati komisheni yezek yakazara vasori nevari muchiuto vachiti izvi zvinokanganisa chimiro chesangano iri vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika uye vachisanda nesangano recenter for disability and development vamasimba kuchera vati mapurisa emuzimbabwe anofanira kudzidziswa kutevedzera bumbiro remitemo sezvo achiti kuratidzira kwaitika nhasi kwanga kusina kukanganisa runyararo mutungamiriri wemdc vamogeni tsvangirai vanotiwo bato ravo richaratidzira munyika yose munguva pfupi iri kutevera vachiti pane zvinhu zvakawanda zvinobata sarudzo zvinofanira kushandurwa sarudzo dzisati dzaitwa zvakafanana nemitemo inobata mafambisirwo esarudzo kupindira kwevari muchiuto munyaya dzesarudzo nezvimwe zvakadaro hatina kukwanisa kubata sachigaro wezek amai Rita Makarau pamwe nemutauriri wemapurisa amai Cherise Charamba kuti nzwe divi ravo panyaya iyi ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Thomas Chiripasi
Rimwe sangano rekuAmerica reCouncil on Foreign Relations rinoti Zimbabwe inogona kupinda mumhirizhonga pamberi pesarudzo dza 2018 kana nyaya yekuti ndiani achatungamira nyika kana mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vachinge vazobva pachigaro isina kugadziriswa. Sangano iri rinoti pane zvinhu zvishanu zvikuru zviri kuita kuti zvinhu zvisagadzikane apo nyika yatarisana nesarudzo. Rinoti zvinhu zvakaita senyaya yavamugabe yekuramba kudoma kuti ndiana achatora matomu, kusagadzikana mubato rezanupf, kusaita mushandira pamwe wakasimba kwemapato anopikisa, kurambawo zvinhu zvoenda kumawere munyaya dzezvoupfumi, uyewo kuderera kwetarisiro yekuti nyika dzakatenderera Zimbabwe dzinogona kutora matano akadii ekudzivirira mhirizhonga munyika ndezvimwe zvezvinhu izvi. Asi nyanzvi mune zvematongerwo enyika vari mukuru wesangano reZimbabwe Democracy Institute Dr. Pesai Ruhanya vanoti havaoni Zimbabwe ichipinda mudambudziko riri kutyirwa nesangano iri. Ngatinzwei vachitsanangura.
Chatiri kuona chiri kunedza nechekuti pachabva Mugabe munokwanisa kuita dambudziko muzana. Asi munyika munokwanisa kuita dambudziko nokuti mapoliticians ari kunetsana yes. Asi chingaita kuti munyika musazeta kusagadzikana. Inyaya yekuti kana mumauto muvatsori mukaitawo dambudziko rokukwikwidzana kana rokunetsana asi semaonero angu ndinoona sekuti mumauto ezimbabwe kana kuti masecurity apparatus ezimbabwe hatisati tava nehumbowo hwokuti kana vamugabe akabva munyika munoita destabilization saka ipapo handikuirirani nemaonero eForeign Relations group yeyo kuamerica kuti kana vamugabe akabva munyika muchacha mhirizhonga aiwa
ko panyayo yenyika dzakapoteredza Zimbabwe mune zvamungataura here pamusoro pegwaro iro zvavari kuti vanoona kungadzisingazokwanisa kubatsira Zimbabwe kana zvinhu zvikasagadzikana
ndinokwanisa Zimbabwe iri imember yeSADC Zimbabwe imember yeEU SADC yatogara kana panenge paita dambudziko riripolitika kusamira zvakanaka yagara ichipindira kana Zimbabwe yabotswana dzakambopindira kuLesotho paita dambudziko rezvemutekwa handiwe sekuti kana muZimbabwe mukaitika zvikutaurwa neForeign Relations Commission SADC ingangoita nokuti vanhu muZimbabwe vanozopota vakuenda kunyika dzakaita vana South Africa kwakachanjana asi inaonera ese ikoko kuti the security apparatus yenyika haisati yatadza kunetsana kuri kuitwa nemapoliticians iwo pachavo sesecurity apparatus yenyika iri kunetsana
pane zvingatarisirwa here kubva kuAmerica nekukasika tichiona kuti havana zvikuru zvavainazvo zvekuti vangapindira muZimbabwe
chokutanga ndechekuti isusu tinotokurudzira kuti nyika dzakaita sanaAmerica nedzimwe nyika especially dzokumadeukwero kunanaAmerica kunana Britain vasanyanya kudakinda pamberi nekutaura nezvezimbabwe maafrican countries ana south africa ndo vanofanira kutsiura vamwe
avanga vari mukuru wesangano reZimbabwe Democracy Institute Dr. Pesa Ruhanya vari parunare muHarare neStudio 7. Dare repamusoro soro reconstitutional court nhasi raramba kunzwa nyaya yamuzvina bhizimusi wekwa Mutare vatendai Blessing Mangwiro yekuti ritsinhire mutongo wehigh court wekuti gurukota rezvemukati menyika vaIgnatius Chombo vadzorere muzvina bhizimusi uyu $1.5 million yavakatorerwa nemapurisa muna 2012. Vachombo vari kuramba kudzorera mari iyi uye vanotiwo vamangwiro havakwanisi kutengesa midziyo yehurumende sezvo ichichengetedzwa nemutemo weState Liabilities Act. Ivan Chifera anotipa nyaya inotevera.
Mukuru wevatongi vaJustice Luke Malava nevamwe vavo vati hazvirevi kuti nyaya iyi haina maturo asi kuti inofanira kunzwa pamberi pedare pachitevedzwa mutemo wedare iri. Vachombo vari kuramba kudzorera vamangwiro mari uyewo vari kuramba kuti vamangwiro vatengese midziyo yehurumende kuti vawane mari yavo vachiti izvi hazvibvumidzwe pasi pemutemo weState Liabilities Act. Izvi ndizvo zvakaita kuti vamangwiro vakwire kudare pamusoro reHigh Court iyo yakati mutemo weState Liabilities Act haufambirani nebumbiro remutemo rikati nyaya iyi inofanira kuenda kuConstitutional Court. Rimwe remagweta vamangwiro vaZimbabwe Chimbwa vaudza Studio 7 kuti apa ndipo pasina kufambiswa zvakanaka.
Dare reHigh Court raifarwa kunge rakangonyora kuti aiwa apa paitwa constitutional invalidity order ngaisauye sereferal nekuti referal inoitwa panenge pasina econstitutional order kuHigh Court. Saka saizvozvo dare riri kuti mbaka vanogadziriswa ipapo kana pagadziriswa podzoka kuno kudare nyaya yozochiongororwa mumamerits ayo.
Vachimbwa vati vave kudzokera kudare High Court uye vachatevedza mutemo sezvo nyaya iyi isina kuraswa.
Kune mutemo unonzi State Liabilities Act Section 5 iyo inoti iyo hamukwanisi kubata zvinhu zvestate muchitengesa muchidaro. Saka vamangwiro vari kuti aiwa iyoyo Section 5 iyoyo haifambirani neSection 56 yebumbiro guru remutemo inotaura izvozvo equality before the law, ende equality inoreva munhu wese kusanganira iyo state yachona iyoyo.
Ivo vamangwiro pachavo vaudza Studio 7 kuti vachasvitsana kwamvura yacheka makumbo navachombo nemapurisa.
Especially pane makoti orders akawanda havasi kuteerera kana kurespecta makotsi wavo, but instead varongoramba vachiti nini ndiite madzimwe nzira, but dziripo dzinovasungirira kuti vaibhadhare mari iyoyo. But anyway, very soon tenge tichidzokera kudare tichinozwa kuti zvakamira sei. Tichasvitsana kwamvura yacheka makumbo ndichiedza kudefenda kodzero dzangu.
Vamangwiro vakatorerwa $1.5 million mushure mekusungwa vachipomerwa mhosva yekuba muna 2008 asi zvichitevera kupera kwenyaya yavo havana chavakazodzorerwa nemapurisa. Izvi ndizvo zvakazoita kuti vaende kumatare edzimhosva. Kunyange hazvo matare amagistrate akapa mutongo wekuti mapurisa pamwe negurukota ravo aifanira kudzorera vamangwiro mari yavo. Izvi hazvina kuitika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.
Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa 919 AM, pa 4930 kana pa 6065 ne 15460 kHz pa shortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Sangano reUnited Nations rinoti rawana mamwe makuva makumi matatu nemasere muCentral Congo anogona kunge akavigwa vanhu vakaurayiwa mhirizhonga yakaurayisa zviuru zvevanhu kubva muna nyamavhuvhu wegore rapera. Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vanoti muzinda weWhite House uri kushanda zvakanaka vachipikisa mashoko ekuti wakaita manyamamire nerongo zvichikonzerwa nekureurura kwemwanakomana wavo mukuru kuti akasangana sei neaifanirwa kunge ari gweta rehurumende yeRussia uyo akapa umbowo pamusoro paamai Hillary Clinton avaikwikwidzana navaTrump musarudzo. Gavhuna webhanga guru renyika Dr. John Mangudya vanoti dambudziko rekushayikwa kwemari riri munyika rave kuita kuti vamwe vati zviri nani kushandisa rand rekuSouth Africa. Asi vamangudya vati kugadzirisa nyaya dzezveupfumi nyika inofanirwa kukwanisa kugadzira zvinhu zvakawanda kwete kuita basa rekutenga zvinhu kunze kwenyika. Mutoro wedu wenhau Patricia Mudadigwa anotipa nyaya inotevera.
Vamangudya vataura mashoko aya paUniversity of Zimbabwe muHarare apo pari kuitwa musangano kana kuti symposium wenyanzvi dzezveupfumi. Vamangudya vati Zimbabwe ichaenderera mberi ichishandisa mari dzakasiyana siyana nekuti kushandisa randi chete handiko kungagadzirisa dambudziko rakomba munyika rekushomeka kwemari.
Randi ririmo mubasket of foreign currency that we are using here in Zimbabwe. So hapana chinyuwani which is being suggested is the same old story. So we don't Zimbabwe increase the production goods and services kuti upfumi kaudini ubudirire. Currency those throughout the whole world those support energy the production. First na goods and services, first na production, first na more hufu, more shibagi, kana zvese zvirimwa, zvese zvipo zvese kana zvicherwa maminerals hapana nyika.
Dr. Mangudya vati mamwe matanho anofanirwa kutorwa ekugadzirisa mamiriro eupfumi haasi kuitwa.
If you look at TSC, taisombo exporter, $10 million pagore. Atiko zvimwe zvinhu zvacho hadziwa hadziko. Kwenyara zeti used to move my minerals to bubble kwenye kumabota. Hizo hizo zakafa. Zisiko steel, we used to produce about 1.2 million tons of steel kwenye lakuna kana chini. So those are the production that we need.
Gavhuna weRBZ atiwo nyika inofanirwawo kugadzirisa zvematongero enyika kukwezva vane mari dzekunze.
Vanangari kuya kuzoinvesta vaya, kani vanarimwewo kuvesta ka. Vanodini vaita demotivated. So political risk in our vector my investor or just demotivate my investors.
Imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi yataurawo pamusangano wevanyasha Kaseke vati kuti nyika iwane mari yekunze vemakambani neveruzhinji vanofanirwa kunotengesera zvinhu kunze kwenyika.
Takatarisa maindustry yedu yemuno muZimbabwe zvaanofanira kunge akatarisa ndezvekuti vanokwanisa kugadzira sei zvinhu zvakachipa kuitira kuti kana zvakuenda kunze kwenyika zvinosvika zvitengwa rather nekuti zvinhu zvese zvakaenda kunze kwenyika hazvikwanisi kutengwa.
Pamusangano uyu nyanzvi dzezveupfumi dzakurudzirawo kuti kushandiswa kwemakadzi ekumabhanga pamwe neiko keshi zviitwe kunzvimbo dzese munyika kusanganisira kumaruwa. Vamangudya vati kunyange zvazvo vanhu vanenge vachiti vane mari kumabhanga nyika ina mari iyi uri musvo izvo zviri kukonzera kuti kushayikwa kwemari kurambe kuchienderera mberi. Vakurudzira veruzhinji kuti vafarire kutenga nemakadzi ekubhengi nedzimwe nzira dzakadai seiko cash zvisingadi mari chaiyo vakati izvi zvinogona kurerutsa nyaya yekushomeka kwemari. Vatiwo kupedza dambudziko reuori pamwe nekugadzirisa dambudziko rekubudiswa kwemari yekunze zvisiri pamutemo zvinogona kubatsira zvakanyanya dambudziko rekushomeka kwemari. Ndakamirira Studio 7 muHarare. Ndini Patricia Mudadigwa.
Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitwa nevana veZimbabwe vave kugara kune dzimwe nyika. Nhasi tine hurukuro naamai Mary Masvosve avanogara kuBoston mudunhu reMassachusetts riri muno muAmerica. Amai Masvosve ndiwo mutevedzeri wemutungamiri werimwe sangano remadzimai anotenda reInternational Women of Faith. Mutoro wedu wenhau Praxidis Jeremiah akakurukura navo apo akasangana navo kumusangano wemadzimai anobva kumakereke akasiyana-siyana asi vachibatanidzwa nekubva kuZimbabwe weWomen of Dominion International vakaitwa kuNashville kuTennessee mukupera kwesvondo.
Inini ndinonzi Florence Mashoshe, ndiri Vice President weInterdenominational Women of Faith. Tiri musangano wemadzimai, once a month tinosangana tichiplana kukuridzirana in our faith. Tinoita our conference is in Boston, Massachusetts once a year from different denominations, from different countries all over Africa, all over Europe. And tichibatana epanpamwe, tichiita equip wakadzi kuti vange vachikwanisa kuita basa remkingdom nekuita basa rekubatsira kuita basa remaprojects edu.
Iri ragore rechingani.
Gore rino takaita our fourth conference. Ika attendwa nevanhu vakabva kuEurope, vakabva all over Africa, vekuGhana, tichiuya panhu pamwe kuBoston, tikaita musangano vanhu vakakuridzirwa, vanhu vaka they were blessed kuva pamusangano wedu. But our aim is kuti vakadzi vakaita attend our conference vanodzoka kumachurch kwavo vachichibatsirana namapastors avo nokuita nemaprojects ekubatsira nherera kana kuti ekubatsira mastreet kids kana kuti whatever the church yavo kuti inoda kuita zvakaita sei.
Ndanzwa kuti maakutambarara kusvika kune dzimwe nyika.
Dr. Letina vakaenda kwamutare vakasangana nevakadzi vekwamutare. Vana ivo vakaita encourage us kuti shi tinodawo kudzidza zvinhu zviri kuitwa President ne Women of Faith. Saka vakada kudzidzawo kuti vatange Women of Faith kwamutare. Saka takazwa kuitwa encourage nechido chavo chekuti vasevenze nesu. Saka taakutotanga conference kwamutare inenge iri kuitwa muna August 2018. A week later tinenge tiri kuSouth Africa muna August 17 and 18.
Muri pamusangano weWomen of Dominion. Iri rimwe sangano kairi. Hamukukidzane here?
Ah, kwete. Tinosenzera Mwari umwewo. Saka tichibatsirana, tichisupportana kuti tiite basa raMwari. Saka iyo vanoiva vachitisupportawo, isusu tichiwawo kuno kuti tichivasupport.
Imi munoshandisa rurimi rwupi ku International Women of Faith? Zvinova zvinoita kuti mupatsanuke kubva kuWomen of Dominion.
Women of Faith, because it's really interdenominational and it's an international organization. Saka tinoita neEnglish. Yekuti takuti nemarudzi nemarudzi vaka vamwe vanobva kuGhana, vamwe vanobva kuMozambique, vamwe vachibva kuZambia, vanobva kuEurope. Saka hazviite kuti tiite neshona. Saka tichiuya kuWomen of Dominion. Because Women of Dominion inotipa chance yekuti tiimbe dziyo dzataimba takakura tichiimba kuZimbabwe. Ende iri mushona. There is a difference. Saka tinenge tichida kuya kuno kuZimbabwe nziyo dzedu dzishona. Ndoku kusiyana kwayakaita ne Women of Dominion. Inongoita maZimbabweans chete.
Mabatsirikana zvakadii nemusangano weWomen of Dominion wegore rino wekuTennessee?
Kudzidza hakuperi. Tadzidza zvakawanda. Ende ndokubata kwacho kwatinoita neWomen of Dominion. Vanouya vachidzidza something from us. Isu toyo tichidzidza something. Tanga tine mapreachers anga ari pano akabva kuZimbabwe. Very powerful women of God.
Mama madzimai angangoti ndingaparadzirei chii mari ndichienda kumisangano yakadai?
Zvakakosha kuuya pasangano. Unomboenda uri revived. Waitwa kuzadzwa nemweya mutsvene nekuzadzwa nesimba rekuti basa raMwari riende pamberi.
Zvakakosha zvakadini kumudzimai kuti ange ari mutende kuti arere mhuri yake?
Zvakaoma kunge uri mukadzi. Uchirera vana, you need the grace mumoyo mako, you need the patience, you need the joy and the peace kuti unase kurera mhuri yako. Tinoona kuti mafrustrations nemastress anoitika kana usiri muna Mwari haana kunaka. Asi tinonamatirana. Kana ndiri stressed out ndikadaidza a friend of mine kuti ndinamatiro panapa, ndinoona ndichina kustress ya ichiita nani. Saka counseling kuti tidini tinge tine joy and peace in our hearts.
Vanga vari amai Mary Mashoshe, vanove mutevedzeri wemutungamiri wesangano reInternational Women of Faith, vachitaura naPraxides Jeremiah weStudio 7. Muchirongwa cheLife Talk Diaspora Forum na8pm, nhasi tiri kutarisa nezvekuratidzira kwaitwa muZimbabwe nevechidiki veMDCT, pamwe chetewo nekunogara kuchiitwa nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika, zvikuru zviri pasi peZimvideo kuUK. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Makateerera kune penyuro yevanhu yeStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Muchikamu chedu chenhau dzemitambo tombotarisa hurukuro ina Marvelous Mhlanganya uye weStudio 7 achitipa zvakaitika kumutambo weChan kwaive nemaWarriors.
Vanoona nezvekufambiswa kwemashoko musangano reZifa vanoti chikwata chemaWarriors chakadzoka munyika nezuro. Ngatimbonzwai kubva kuna Kolisani Gwesela noreZifa.
Vakagamuchirwa nevanhu vakawanda chaizvo vaifara. Vakagamuchira trophy, vakatosumudza trophy yavo, vakatorwa mafoto nayo. Benson Dewey vakamirira Minister of Sport and Recreation vanga varipo kuairport vachitigamuchira nevamwe vakuru vekuZifa nevamwe vakuru venhapfu. Tinotenda vanhu vese wakawaya nizure kutu kamchira. Tine mufaro, mukuru, wakusumuta kwa safa kazu kapu H5.
Paneja mruku rongera ere vatsigirive na vuba sina kwansa kuya kuu Harare International Airport.
Paneja tinga rongera wa Tarezu no. Kana munu ujida uto wa foto o ujida uo na kapu. Nungu ya kuma office de Zifa. Tungu kwa tika kapu. Iko zino wakuma na wakawanda wacho wa itamba kwa South Africa. Atuka zwakaro kukem kuti. Wakazire kunotamba kuna Namibia. Patuna mendi
Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri mu Washington.
Muimbi wekuSouth Africa ane mukurumbira zvikuru Ray Phiri uyo aimba mutambo wejazz ashaya. Phiri uyo angava nemakore makumanomwe ekuberekwa ashaya nhasi mangwanani mushure mekurwara nechirwere chegomarara. Ray Phiri akaita mukurumbira zvikuru mushure mekunga aimba naPaul Simon apo vakaimba damba refu rinonzi Graceland muna 1986. Muimbi uyu anonzi akaendeswa kuchipatara mavhiki maviri apfuura. Mutauriri wemhuri yake vaPaul Nganyane vaudza vatori venhau kuti Ray ashaya aine hama dzake parutivi pake kuNelspruit. Dzimwe nziyo dzake dzakaita mukurumbira dzinosanganisira Fire, Passion and Ecstasy, Look, Listen and Decide uye Whispers in the Deep. Kambo Whispers in the Deep kubva kuna Ray Phiri uya shaya mu South Africa nasi. Sezvo nguva yedu yapera rakaitimbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Vechidiki veMDCT vanoratidzira muHarare vachiti vanoda kuti mitemo inobata sarudzo yevandudzwe uye zeki ishande yakazvimirira. Sangano rekuAmerica reCouncil on Foreign Relations rinoti Zimbabwe inogona kupinda mumhirizhonga pamberi pesarudzo dza2018 kana nyaya yekuti ndiani achatungamira nyika kana mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vabva pachigaro isina kugadziriswa. Muimbi wekusouth Africa ane mkurumbira zvikuru Ray Phiri uyo aimba musambo wejazz anoshaya. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, tinovimba kuti muchange mune zvakare mangwana anokuonekai nemufaro semazuva ose. Ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndokusiya mina mutungamiri Nkomo.
Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo siyalamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Lamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesithathu mhlaka 12 kuNtulikazi 2017 nguNtungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje,
it's not fair ngoba abantu bamele bakhuluma izikhalazo zabo bengayethuselwa bengwakhahlamazwa, akuraitha ngaba kwenza asoke sama kufikela kuze kulunge sesidine ngakho kumakara wezanu PF u-35 le government.
Amapolisa aphazamise ukutshengisela kwabasakhulayo bebandla le-MDCT kwagcina sokungumangoye legundwane kuxotshaniswana phakathi kwedolobho leHarare.
Siphathela abantu abe-Robertson Yoka inhlelo ezine. Sifuna ukuthi bateste for i-HIV babekwazi izimo zayo. Sifuna njalo ukuthi bahlolwe eminye imikhuhlane esiqeda abantu, njengemkhuhlane wechukela, umkhuhlane we-BP, zikhona inhlanganiso ezikhangela konke khona lokho.
Izakhamizi ezihlala phandle kwedolobho lakoBulawayo zamukela ngenjabulo uhlelo oluqhutshwa yi-National AIDS Council olokuhlola igazi. Umhlabeleli wakwele South Africa odumileyo obehlabela umculo we-jazz uRay Phiri kasekho. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Amapolisa aphazamise ukutshengisela kwabasakhulayo bebandla le-MDCT kwagcina sokungumangoye legundwane kuxotshaniswana edolobheni leHarare namuhla. Abasakhulayo laba bavinje njalo ukuhambisa incwadi yezikhalazo zenguquko abayifunayo kwezokuqhutshwa kokhetho kukomishini yeZimbabwe Electoral Commission. Kubika uMavis Gama.
Amapolisa agombolozile abasakhulayo laba ebathela ngamanzi ababayo kanye lokubaphosela intuthu efitshayo besanda usungula ukufola besuka emahofisini eHarvest House belubhekise emahofisini aweZek. Unobhala jikelele wohlangothi lwabesifazane eHarare ku-MDCT uNkosikazi Lindani Moyo usole kakhulu kwenza kwamapolisa.
It's not fair ngoba abantu bamele bakhuluma izikhalazo zabo bengayethuselwa bengwakhahlamazwa, akuraitha ngaba kwenza asoke sama kufikela kuze kulunge sesidinwe ngakho umakara wezanu PF uthatha isayidi le government. Akuraithanga. Siyabona ukuthi already this election is a rigged election. We are not happy about it.
Uthi Nashe Chiwara ngomunye wabasebenza bucwadlana lema ofisini eZek otshengise ukukhathazeka ngalesi senzo samapolisa.
Nguzonomaziswa mbuya banayitamba mbuya ngoshingirira.
Asila ngenye indlela ngikunisela nje kuphela. Kodwa siyazi ukuba kuzalunga ngelinye ilanga bengazwana abangezwaniyo laba abayibo ababangela lesi isimo esikiso. Asila esimsekelayo thina esikufunayo yikuba bezwane sazi ukuba into zizokulunga.
Indawo ezitholakala phakathi kwemigwaqo uJulius Nyerere loKagubi ulubhekise emahofisini aweZek, lalezo ebezikumgwaqo uJason Moyo ulubhekise kuKwame Nkrumah bezingahambeki. Amapolisa exotshana labantu mahlayana abasakhulayo laba kabazange bagqoke impahla ebandla labo obekusenza kube nzima emapoliseni ukubadobha ngoba bengene emphakathini. Kuke kwaba lesehlakalo sokujikijelwa kwamapolisa la ngamatshe ekuxozeleni kwalamhlanje duzane lemahofisini awezeki. Abasakhulayo laba behlabela ingoma ebezichothoza ukwenza kwamgcini sihlalo wayo unkosikazi Rita Makarawu. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumavis Gama.
Izakhamizi ezihlala phandle kwedolobho lakoBulawayo zamukele ngenjabulo uhlelo oluqhutshwa yinhlanganiso yeNational AIDS Council olokubahlola igazi kubonakale ukuthi kabalamikhuhlane efana lowechukela, igciwane le-HIV leminye imikhuhlane etshiyeneyo. Uhlelo lolu luqhutshwa ikakhulu endaweni ezilenani eliphezulu labantu abalakho ukubamba imikhuhlane eludubo elizweni. Kubika uNompumelelo Moyo.
Abenhlanganiso ezimbalwa namhlanje bebese Robert Sinyoka lapho abahlali balindawo bebetholiswa usizo lwezempila kahle kungelambadalo kusukela ebantwaneni kusiya kwabadala. Abantu bebehlolwa igazi, amehlo, ichukela emzimbeni, basokwa, batholiswa indlela ezehlukene zokwelamisa kuhle imuli, incwadi zokuzalwa kunye nolwazi lokuphila kuhle kungelambadalo. Oqhuba inhlelo zenaki esiqintini seluveve okukomiti ye-District AIDS Awareness Committee, unkosikazi Priscilla Mike Isaac uchasise ngenyathelo labo kulindawo.
Siphathela abantu abe-Robert Sinyoka inhlelo eziningi. Sifuna ukuthi bateste for i-HIV babekwazi izimo zabo. Sifuna njalo ukuthi bahlolwe eminye imikhuhlane eseqeda abantu njengemikhuhlane wechukela, umkhuhlane we-BP, zikhona inhlanganiso ezikhangela konke khona lokho. Njalo silabanye, silabe-Childline, abe-Childline, labe-Justice for Children, bazoncedisa abantwana abangabe bedinga usizo lwabo.
Umnumzana Thomas Nyoni wayenelise ukuhlolwa imikhuhlane embalwa kodwa eqale ngegciwane egazini uthe luhlelo oluhle.
Asizwe lolu limnaya libonga kakhulu ngoba lecakathekile akunceda abantu njalo akucakathekile.
Iningi labantu belikhala ngokungaboni kahle njalo abenhlanganiso yeZimbabwe Diabetic Association bethi injongo yabo yokuhlola abantu amehlo lechukela egazini ngoba ichukela lihlasela ingqe isiphi isitho somzimba okugoqela amehlo. Unkosikazi Sithembiso Dube uthe uhlole amehlo avele esebona bovili bana.
Mina ngihlole amehlo. Ilihlo lawo ngapha ku-right belingcono kulalelela kulide. Sibelela kulesinqamvaleleli lingabe sembona sekuhlengezela khona selivale liyahlengezela. Gida angasabona amabala kakhulu. Awu sizolo mina ngiyasithabisa kakhulu ngoba lokho ngakhulayo zange ngihlangane lakho khonokho mina. Sengizingi lama 67 years anzange ngihlangane lakho. Hlangana lakho namhla khonokho sizololo lokujabula okukhulu.
Osakhulayo uTravita Zikhali uthe balohlelo lokuncedisa abasakhulayo ukuba banathe amaphilisi bebakhuthaza njalo ukuthi ukuphila legciwane lengculaza akusokugcina kwempilo.
Thina sitholakala emaclinic ngeprogram uthiwa ngama-Case Community Treatment Supporters. Emaclinic lapho sebancedisa ukunatheni amaphilisi abo, sibanikeza i-psychosocial support, i-counseling, senza ama-home visits. Lapho sibalandelela sibabona ukuthi banatha njani amaphilisi abo, sibakhuthaza ukuthi ngokuphila legciwane le-HIV ukuthi kuyikufa or sokuphela komhlaba.
Abantu abedlula amakhulu amahlanu batholiswe usizo lokuhlolwa lokwelatshwa kungenambadalo. Okuthiye uZulu ecela ukuba inakhi ihlale ibafikela ngoba kulezi insuku kunzima ukuyabhadalela ezempila kahle emakilinika ezibhedlela lakubodokotela elizweni. Ngimele iStudio 7 yokobulawayo eRobert Sinyoka ngingunompumelelo Moyo.
Inhlanganiso ebona ngokuqhotshwa kwembiko ephathelane lobudlelwano bemelika lamanye amazwe, iCouncil on Foreign Relations, ithi kulokwesabela ukuthi uMongameli Robert Mugabe engasuka esikhundleni kungaqhamuka udlakela ngoba engahlelanga indlela iyozamelama. Le nhlanganiso ithi ukuqhubeka kusiba lamaxuku abanga isikhundla sikaMgabe ngokunye okuzabangela ukuthi kube lodlakela. Yengezelele yathi ukusilela kwemali emabhanga lakho kungakhwezela ubudlwangudlwangu. I-Council on Foreign Relations ithi njalo amazwe angomakhelwane kawasoze enelise ukuphathisa eleZimbabwe nxa kungaqhamuka udlakela ngoba lawo elendubo zawo ikakhulu eleSouth Africa. Le nhlanganiso icebise uhulumende weMelika ukuthi akhulumisane lenkokheli yebandla leZANU-PF ayithembise uncedo lokuvuselela umnotho nxa kungahlonitshwa amalungelo oluntu eZimbabwe. Ukuhlaziya lolu daba, uChris Gande weStudio 7 uxoxe lengcwethi kwezombusazwe uMnumzana Nkululeko Sifanda.
Siyabona ukuthi sezikhona izitshengiselo manje zenu ezifana lokuthi phakathi kwezanu kulokulwisana kakhulu ngokuthi umbani ozakhokhela. Kodwa ngibona engani bayichayele phansi kakhulu indaba yokuthi amanye amazwe aseAfrika afara lamazwe akuSADC angenza njani nxa kuyikuthi kungaba lobudlwangudlwangu obuthe xaxaxa kweleZimbabwe, kuyikuthi mhlawumbe nxa kuyikuthi ukhetho lusuke lwenziwa kwaba lo muntu osegcekeni ukuthi uphumelele ongayisiye wezalo. Mbona engani amazwe eSADC kasoze loba kuyikuthi ngeke asebenze kahle njengamazwe West Africa awenza eGambia. Mbona engani kuzaba nzima kakhulu ukuthi ubudlwangudlwangu lowu benzakale, abantu abafana nalo president weBotswana bengazange bakhulumisana nabanye amazwe bancedisana ukuthi kube le democracy kweleZimbabwe.
Bayatsho njalo ukubana udaba lwamabandla aphikisayo kukhanya lalo ngolunye olwenza kungabi lokuhle okungenzakala nxa umongameli engasuka.
Ngibona kuliqiniso ukuthi ukuswelakala kubambana phakathi kwamabandla aphikisayo kudinga njalo kuzala ukuthi kube nzima kakhulu ukuthi uPresident Mugabe lanxa izanu ingamakubi kube labanye abantu abanelisayo ukuthi bathathe umbuso babuse kusiya phambili. Ukwala izalo PF iqinile ikhanya ngani yodwa ngabo sisiya phambili kwenza ukuthi intuba zokuthi kube lobudlwangudlwangu kweleZimbabwe busenziwa izalo PF kulwiswana phakathi kwezalo PF kube phezulu. Ngabe bekule bandla liphikisayo ngabe amabandla aphikisayo abebambene manyene asebenzelana ndawonye eqinile bekuzenza ukuthi labakuzalo ababelokuthi becabanga ukwenza ubudlwangudlwangu bethuke kakhulu bacile behloniphe okuyabe kukhulunywa ngabantu ekhethweni kumbe okukhulunywa isisekelo sombuso sezanu ngokwaso bangalwisani kangako. Okwenza balwisane kakhulu yikho lokhu ukuthi ukhanye ngani zanu iyo yodwa kuphela imota engasetshenziswa ekutholeni umbuso kweleZimbabwe.
UMnumzana Nkululeko Sifanda ucubungula ezombusazwe. Uhlelo lwe-Life Talk kwi-Diaspora Forum namhla sikhangela ukutshengisela okwenziwe ngabasakhulayo be-MTC lamhlanje. Lo kutshengisela nje okuvame ukuba khona kwamanye amazwe ikakhulu kwele-Bilitane kuqhutshwa ngabe-Zimbabwe Vigil. Thumelani i-text message kunombolo esithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhle. Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Kuhlelo lwezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe lamhlanje, uPraxedis Jeremiah weStudio 7 uxoxa lomfundisikazi Letina Jeranyama okhokhela inhlanganiso yabesifazana abangamakholwa esiKristu International Women of Faith adibane laye emhlanganweni weyenjalo inhlanganiso yabesifazana veZimbabwe abahlala emazweni Women of Dominion obusenzelwa eNashville eTennessee khonapha eMelika.
Mina ibizo lami kuthiwa Dr. Letina Jeranyama, ehlala eBoston, Massachusetts. Siyayibonga sibili inkosi ngoba this year ngoMay sasile conference ye interdenominational women of faith, and yimi engiyi leader ye women of faith, and I conference ya this year siyambonga uNkulunkulu abantu babuya from all over the world. Abanye bevele Zimbabwe, abanye bevele Ghana, abanye bevela ezindaweni ezihlukeneyo lapha eAmerica, eTexas, eCalifornia, Tennessee. Abafazi babuya sibili.
Lo sungumnyaka wesingaki njalo le nguquko esibe khona enhlanganisweni yini?
Lo nyaka sasilo musician uThembelani. UThembelani uyanceda ukuthi ama youth bayamthanda Stereke. So this year kwakule improvement ema youth abuya e-conference, and futhi kwakulo bishop umfazi ka bishop Dark Heward Mills owayenza ama crusades eZimbabwe in almost 30 different cities. So abantu babesebemazi ukuthi ungumuntu othanda iZimbabwe and ofuna ukuchumayela ivangeli eZimbabwe. So sabonga inkosi ukuthi lamanye futhi abeGhana babuya ngokuthi umfazi kaDark Heward Mills wayekhona.
Ngomnyaka ozayo liqoqana.
Actually uNkulunkulu uyasinceda ngoba next year sile mhlangano emithathu. Sile one oyabe useBoston we-April 20 to 22, 2018, and then owesibili siyabe sisemthare eZimbabwe, and then owesithathu siyabe siseJohannesburg eSouth Africa.
Kwahamba njani ukuze liqoqe ezingaseZimbabwe laseSouth Africa?
Nganxuswa ngumama Dr. RF Utaunashe ngoJuni, wayelo mhlangano wabomama eHarare International Conference Center, and ngathi sengikhona ngale omama bemtare bathi buyani lizosifundisa. Ngase ngihamba for one day bathi hayi langa ele one it's not enough, buyani lizokwenza likwenza eAmerica for 3 days. eSouth Africa ngahamba khona ngale lo bhuti wami osebenza eSouth Africa. So ngathi hayi kothi ngidlule ngimbona, ngathi sengidlula sengimbona. Ngase ngihlala labo mama babembuza ukuthi kade wawuye kwenzani eZimbabwe. Ngathi ngangenza umhlangano wabomama bathi lathi siyawufuna lapha lingasikhohlwa. So ngahamba eZimbabwe uye kwenza iconference uhlubuye ngapha leJohannesburg, siyalifuna silambele into zomoya omama bayafuna ukuzwa ilizwi likaNkulunkulu.
Lapha sihlangana emhlanganeni we-Women of Dominion ngapha eTennessee. Ayisiko kuncintisana na le yenu inhlanganiso?
Hayi, azincintisani. Ngakuyukuthi ziyancintisana ngangikho lapha eTennessee. Thina singamaKristu asibelieve ukuthi kusile competition. Asila moya lowana of the world okuthi siyakompita. Hayi, siyasukumiselana, sisenza njengoMoses eBhayibhelini, wayelabo Aaron, abanye ababesifumisa izandla zakhe. So nxa kule meeting eBoston abe-Women of Dominion bayabuya, nxa bele meeting ngapha thina eNashville Tennessee siyabuya. Sifuna ukubambana sisukumise i-kingdom kaNkulunkulu.
Umehluko sibili ngani?
Hayi, e-Women of Faith International sisebenza sisikhiwa. That is a difference ngoba silabantu abavela emazweni achiyeneyo. Yekwenza kube lomhlukele Women of Dominion. Even ukuhlabela konke ngokwesikhiwa, ukuchumayela konke ngokwesikhiwa.
Likuqoqayo okomnyaka ozayo?
EBoston umhlangano we-Women of Faith is April 20 to 22, 2018. EZimbabwe August 9 to August 11, 2018. South Africa August 17 and 18. Information yonke le ikhona ku www.womenoffaithministry.org.
umfundisikazi Letina Ejerenyama ukhokhela inhlanganiso yabesifazana International Women of Faith. Lo qhubeka lusekudwini udaba lokuvuselelwa kwesizwe sikamthwakazi ngemva komhlangano oqhutshwe ngomunye osezithi nguye oseyinkosi yamaNdebele umnumzana Stanley Khumalo kobulawayo ngomgqibelo. UKhumalo uthi uza kwetheswa inkatha yobukhosi avizwe ngomzilikazi wesibili mhlaka 12 kumpandula. Abendli yobukhosi abagoqela umnumzana Peter Zwide kalanga Khumalo sebeke bakubeka sobala ukuthi kabavumelani lokwenziwa nguStanley Khumalo. Kayisibo bodwa abaphikisana laye. Incwethi embalini yesizwe sikamthwakazi umnumzana Mqondobanzi Magonya uthi uStanley Khumalo uzisikela ehohweni.
Into ezwa umnumzana uRafael Stanley kayiqondanga. Okokuqala, uvele indlu yakibo, indlu kaHlangabeza, kayisiyo ndlu yobukhosi, kumbe ubuyela kumzilikazi, kumbe ngapha kulobhengula. Inkatha kayiweli kuyanindlu.
Iwela ngaphi ipho baba Magonya?
Esintwini ngendlela isintu sethu esimi ngayo amaphilazi awesintu sethu uvokankomo. Inkosi izala inkosi. Umzilikazi uthe ngakabi yinkosi uzela amadodana amane agoqela umuntu labochukisa. Abazange bethathe ubukhosi ngemva kokubana intaba ikhokhene ngo-1868. Ubukhosi bekumele buthathe lizibuko likamzilikazi alizele seyinkosi ngoba inkosi izala inkosi. Bekumele inkathi yenkulumana. Kodwa yasini siyawela uLobhengula ngoba laye uLobhengula uzelwe ngumzilikazi. Umzilikazi emzale seyinkosi. ULobhengula uthe ngemva kokunyamalala kwakhe, uLobhengula esegcotshiwe ngo-1870, abantwana uLobhengula abazeni engakabi yinkosi, inkatha yobukhosi kayiweli kibo. Ngikhuluma ngigoqela abantu abanjengo-Unyamande kunye lomfo wabo abazalwa ngomamkhwanazi, omunye ngokamfazi wamajaha, omunye ngokambhida. Ngumamkhwanazi ozala uNyamande nomamkhwanazi ozala uMhlanga. Labo bafana bobabili bakaLobhengula, inkatha yobukhosi kayibaweli. Ubukhosi bukaLobhengula buwela endlini kaNjube. Unjubu kaMpoliyana, uMpoliyana ungudadewabo kaFaku lapho kuzalwa khona unyanga zonke. Yiyo indlu lapha okuwela khona ubukhosi ngoba nguye umntakaLobhengula ozele uLobhengula eseyinkosi. Kayisondeli ngitsho inkatha yobukhosi endlini kaNyamande, kumele silandele endlini kaNjube. So inkosi yamaNdebele evayo eza kuyabikwa emphakathini ngoSepthemba esiya kuye. Yinkosi ezalwa uLobhengula eseyinkosi, indlu yakhona icacile siyayazi indlu kaNjube, kuphelile mfokankomo.
Endlini kaNjube ke lapha babu Magonya, ngubani olungele ukwetheswa linkatha?
Ngifuna ngizwisise kuhle mfokankomo, kangifuni ukuthi ngibe sengisiya thathela amakhumalo umlando abawethesayo ngokuthi ngizobika lapho ukuthi mhlawumbe inkathiwela uzivanibani, inkathiwela uzivanibani. Kodwa engingakukhombela khona njalo engingakukhombela khona umphakathi yikuthi inkatha iwela endlini kaNjube. USepthemba useduze, amakhumalo aseqedile umsebenzi, ithole liyakwethulwa emphakathini.
Umnumzana Mqondobanzi Magonya yingcwethi embalini yobukhosi besizwe samaNdebele. Kwezemidlalo lamhlanje, iqembu lamaWarriors liphindele ekhaya izolo ntambama ngemva kokuphakamisa inkezo yeCOSAFA Castle Cup ngokunqoba eleZambia ngesonto. Sixoxele sikhulumeli senhlanganiso yenguqu izifa uXolisani Gwesela.
Abafana beZimbabwe senior team ade bedlala kumdlalo wenguqu weCOSAFA tournament vele South Africa basikile izolo ngolwesibili lapha eZimbabwe. Besika kube lokuthawa okukhulu, abantu abaningi abalala enguqu babuyile eHarare National Airport bezoyemukela abafana laba bezambe itrophy. Abantu abaningi babe nethuba lokuthi basukumise itrophy liyana bethathwa izithombe emipikitsha bethabe kakhulu. Nxa befuna ukubona ipikitsha, befuna ukuthatha ipikitsha lezithombe, bayabuya emahofisini ethu 160 Enterprise Road. Lapho yikho ukulenkezo khona yikho kaba kahle ukuhamba.
Uxolisani Gwesela isikhulumeli senhlanganiso yenguqo izifa. Umhlabeleli wakwele South Africa odume emhlabeni jikelele uRay Phiri kaSekho. UPhiri ubhubhele esibhedlela seNelspruit lamuhla lapho ekade eselatshwa khona umkhuhlane wemvukuzane yamaphaphu. UPhiri ubesele minyaka yokuzalwa engamatshumi ayisikhombisa 70 years njalo ubehlabela leqembu lakhe lesitimela. Enye yengoma adume ngazo yile ethi Zwakala. Kulale njalo ethi siyaya pambili. Umongameli wase South Africa umnumzana Jacob Gedleyihlekisa Zuma labo saziwayo abagoqela abaculi bathumele amazwi enduduzo emuleni kaPhiri. Omunye wabaculi laba yimbongi mhlabeleli elodumo uMzwake Mbuli, yena otshele iStudio 7 ukuthi izwekazi le-Afrika lilahlekelwe lonke nje jikelele.
Sishaqekile whether music fraternity, whether imindeni, whether umphakathi, wonke umuntu limele kakhulu ngenxa nje yeqhaza nendima eyadlalwa yile ndoda. Akakho umuntu ongathi akayazi isikhathi besicindezelo kubuhlungu le ndoda beyi-intertaina umphakathi, intertaina isizwe. Sinika nethemba nogqozi ukuthi belanga sizokhululeka futhi engasabi ukukhuluma ngiqinisa ukuthi kukhona umbuso wobandlululo, oppression, kune-detention, kune-security police, kune-detention without trial, bengenandaba, bekhuluma iqiniso through song, telling the truth in song. Le ndoda beyinesibindi ngendlela engomangaliso.
Yini ozomkhumbula ngayo?
Mfethu, umuntu uzomkhumbula ngokukhuluma iqiniso, umuntu amkhumbule ngokungasabi, umuntu akhumbule ngobuciko nobugagu bakhe, isiphiwo ebenaso, nokuthi akhulume ngezinto okuyizona zona.
UMzwake Mbuli yimbongi mhlabeleli yakwele South Africa. Fire, passion and ecstasy. Ingoma ka Ray Phiri esimphelekezela ngayo lamhlanje. Njengokusho kwethu ushonile sithi makalale ngokuthula. Singakehlukana isikhangele ebezihamba phambili. Amapolisa aphazamise ukutshengisela kwabasakhulayo be-MDCT eHarare namuhla. Ushonile umhlabeleli wakwele South Africa olodumo uRay Phiri. Kwanele kwalamhlanje mthwakazi omuhle olivalelisayo nguNtungamile Nkomo. Lila.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.